Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndisithi hei no misoro ye nau zedu zanasi Chipiri Mbuzi 5/2019. Gurukota muofisi ya mtungamiri wenyika Vajora Mgumbo vanomiswa pamberi pedare rezimosha vachipomerwa mosha yekuita uori panguva iyo vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. Gurukota rezvevashandi amaiseka inzenza vanoita musangano wechimbi chimbi nevashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council senzira yekuti vawirirane sezvo vashandi vehurumende vari kuronga kuramwa mabasa mangwana. Chitatu, panguva iyo Zimbabwe iri kuda kuparura imwe mari itsva yemunyika, makambani akawanda pamwe nemakanzuru ari kukurudzira hurumende kuti abvumidzwe kubhadharwa nemari yekuAmerica sezvo mari yemunyika iri kugara yakapera simba nguva dzose. Vagari vemunzvimbo dzemola Kariba nedzimwe mudunhu remashonaland west vanoudza sangano reZimbabwe Human Rights Commission kuti vari kumanikidzwa kufamba nzendo refu kuti vanotora magwaro akaita sezvitupa kana magwaro ekuzvarwa kwevana vavo. Muchirongwa cheda Connection Palight Talk na 8 PM tiri kutarisa kutanga kweurongwa hweOperation Restore Order uyo wakabvisa pachigaro mwedzi uno makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika Muchakabvu vaRobert Mugabe kuti wakabatsira zvakadii vechidiki munyika mukuvawanisa mabasa neremangwana rakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.